Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina, chikumi 15, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tobva tanga kuimba pachivanze pangu. Vachimba nziyo dzavo dzehondo dzokundivhunutsira. Saka ndakangoinda ikoko ndakananga pavari ndichivabvunza kuti ko izvi ndazvipi. Vakatitora kuti tikupe 3 days dzokubva pamba panapa.
Vatsigiri veCitizens Coalition for Change vanoti kumasvingo kwaberekera ingwe.
Ndanga ndisati ndambonzwa any report mairo nezvemhirizhonga nokuti ndofunga kuda munoziva kuti isusu vane nguva yazhinji tichingotaura kuti hatitsigiri violence kubva kwenyika.
Asi vezanu PF vanoti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Dare reparamende roshushikana nekufa kwemishina yekurapa gomarara kuzvipatara zvemupilo neparenyatwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe murume akaremara nemumwe murairidzi kumasvingo vanoti vakamanikidzwa nevatsigiri vezano PF kumbohwanda vachipomerwa mhosva yekutsigira bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Kunyangwe mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kukurudzira runyararo, vanopikisa vakawanda vanoti muromo wagara hauzarirwe nerwizi, vachiti vari kutyira upenyu hwavo pamberi pesarudzo dzemusi wa23 Nyamavhuvhu. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vatinarwo macheke avo vakaremara makumbo vanoti ivo nemhuri yavo vakamanikidzwa kutiza pavanogara nekushandira nevatsigiri vebato reZANPF vachitungamirirwa nevari kuda kumirira Bikita Wetsi mudare reparamende vaDeni Makusha.
Ndobva vatanga kuimba pachivanze pangu. Vachimba nziyo dzavo dzehondo dzokundivhunutsira. Saka ndakangoinda ikoko ndakananga pavari ndichivabvunza kuti ko izvi ndazvipi. Vakatitora kuti tikupe 3 days dzokubva pamba panapa. Usachava pano nokuti toda kutora kuti tiite maofisi edu nekuworkshop kwaunogara, toda kuti tipeve youth kuti vagoshandisa.
Vanoti vakatotiza pamba sezvo vaitya kuitwa kafira mberi pakati peusiku.
Saka kutaura kudai ndaamanheru mhuri yangu yakatya kurara ipapo nezvakanga zvaitika because handina kukasira kuudza mhuri. Ndaiziva kuti mhuri inode mudzimai wangu anoshandawo ari mugrowth point achitengesawo mari. Paakadzoka akanzwa nyaya iyi atozara mukati megrowth point kuzondibvunza ndobva ndamutaurira zvose zvanga zvaitika. Akatotya kurara pamushapa akatozondoraravo kune imwe shamari yavo.
Vakafanira kubata chigaro chemunyori mubandiko revechidiki reCCC mumasvingo vaJohn Mpanduki vati mubhikita matoberekera ingwe.
Handisi kufara nezviri kuita nhengo dzeZANPF idzo dziri kushungurudza vamacheke veCCC vanorarama neurema. Zvinoratidza kuti ZANPF haina mwoyo wakanaka uye yakutanga kuita mhirizhonga sezvo yakamboita 2008.
Vamakusha vati vange vasina kusununguka kuti padivi ravo sezvo vange vari mumusangano. Zvichakadaro mumwe mudzidzi wepachikoro cheGuni Secondary School kwaGutu vabishi chikomo vanoti vakapedzawo mazuva matatu svondo rino vachirara mugomo apo vakatyidzirwa nerufu nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANPF.
Saka ini ndatango yakutya naizvozvo nokuti ndashungurudza izvozvo ndatozvijaira kubva.
Mutungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Road Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObed Masaraure vakurudzira vematongerwo enyika kuti vasashungurudze varayiridzi.
Tinorwa kushushikana kana tichinzwa zviri kuitika kumasvingo kubhikita kuti tobva kuti varayiridzi vakurara musango semhuka nyekuti pane munhu ari kutsvaga power ari kuziya kuti hadive nevanhu akuita zvemhirizhonga nekuda kuponda vanhu. Zvino zvinofanirwa kusodetsa kubato reZANU-PF.
Mutauriri weZANU-PF Masvingo vapepuka chibobe vati havasati vanzwa nezvenyaya dzemhirizhonga mudunhu ravo.
Ndanga ndisati ndambonzwa any report maererano nezvemhirizhonga, nokuti ndofunga kuda munoziva kuti isusu vane nguva zhinji tichingotaura kuti hatitsigiri violence kubva venyika.
Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vati vanga vasingakwanisi kutaura nesu sezvo vanga vachityaira vachibva kuHwange.
Ndidatoonesaka ndiri muroad zvobva kuHwange. Midhasakana 2 hours or 2.5 hours.
Kunze kwekutyidzirwa, vanopikisa vanoti mapurisa anovasunga, matare ovakanda mujeri kana vangofungidzirwa kuti vaita mhirizhonga. Vatsigiri veTripc 35 vakasungwa kunyatsini vachinzi vainge vapwanya hofisi yeZANU-PF. Vamwe vadzidzi vashanu vesangano reZinatsu vakasungwawo vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga. Vose ava vari kunyimwa mukanya wekubvisa mari yechibatiso. Gore rapera, imwe nhengo yeZANU-PF vaAbiton Mashayanyika vakabuda pavhidhiyo vachikurudzira kuurayiwa kwemutungamiri weTripc vaNelson Chamisa nemhuri yavo. Kunyange nyaya iyi yakamhangarwa kumapurisa pave kupera gore vasina kusungwa. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Nhengo dzekomiti yeparamende inoona nezveutano dziri kukurudzira hurumende kuti ipe zvipatara zvemupiro kuBulawayo neparenyatwa Group of Hospitals muHarare mari yekuti zvigadzire michina inoshandiswa kurapa kubudikidza nekupisa panenge paine chirwere chegomarara inonzi linear accelerator kana kuti LINAC nechirungu. Michina iyi inonzi yave nemakore 4 isiri kushanda zvoomesera veruzhinji vasina mari yekuenda kuzvipatara zvakazvimirira zvoga. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Komiti iyi yashanyira chipatara cheparenyatwa nhasi uye yakashanyirawo chipatara chemupiro nemusi wemubvuro. Vachitaura vakamirira komiti iyi mumiriri weHwange Central vari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaDaniel Morokela vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka pazvipatara zvikuru munyika izvi.
Chakakosha chatadzidza ndechekuti michina yacho inoshandiswa haisi kushanda kuBulawayo, haisi kushanda kumakore mana 4 years, kuno kuHarare 2 years. Saka tichashanda pamwe chete neMinistry of Health neTreasury kuti mari yataura kuti iri kudiwa, which is $2.4 million kuti iwanikwe kuti tibatsire kuti michina idzoke, vanhu vakawanda vabatsirikane.
Mukuru anoona nezvekurapwa kwezvirwere zvegomarara paparenyatwa Dr. Nothando Mtizira vaudza nhengo dzekomiti kuti vave kungopa vane chirwere chegomarara mapirisi nemumwe mushonga kwete kuvapisa sezvinoda kuitwa mamwe magomarara.
Kunyange mishini yedu yakafa yeradiotherapy tiri kurapa nechemotherapy nekuti ndo zvatirikukwanisa kupa varwere wedu panguva ino. Saka chemotherapy chikuita vamwe varwere vanenge vachida radiotherapy vachikwanisa kunorapwa kune dzimwe nzvimbo vari kuenda vachinorapwa ikoko.
Vatiwo iri dambudziko guru sezvo vanhu vazhinji vanoenda kuzvipatara zvehurumende vasina mari yekuenda kuzvipatara zvakazvimiririra kana kunze kwenyika. Vatiwo nyika ine nyanzvi dzekurapa chirwere ichi 12 chete dzinovashoma kana pachitarisirwa uwandu hwevanhu vari munyika. Chipatara cheparinyatwa chine mishina mitatu yokurapa gomarara asi yese yave negore yakafa. Mupilo ine mishina miviri uye yave nemakore 4 isingashandewo. Mukuru wechipatara cheparinyatwa vaAspect Maunganidze vati pane matanho akatotorwa nehurumende kugadzirisa mishina iyi.
Sese zvinozikamwa nevanhu yese mishini yedu zvinorapa gomarara atinoti maradiotherapy machines kana kuti malinear accelerators anga asiri kusenza, asi hurumende yaita kuti mari yacho inodiwa kuti zvigadziriswe ivepo. And tinotarisira kuti mumasondo mairi matatu ari pamberi apo mishini dzange dzichiwazogadzirwa.
Panodiwa mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana zvemadhora ekuAmerica kana kuti $2.4 million kugadzirisa michina iyi. Mutauri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vauza Studio 7 kuti nyaya iyi yave kugadziriswa. Vakasanobata chinzvimbo chemunyurano nezveutano mubato guru nopikisa reCCC Dr. Henry Madzorera vauza Studio 7 kuti
mari iri kudiwa pakugadzirisa mushina iyi ishoma stereki 2.5 million haisi mari yakawanda kana takutarisa mari yakamwaiwa kumajaji nemaminista mazuva apfuura ingadai yakatotitengera imwe mushina mitsva yakatowanda takatoisa imwe kumupilo kune hospital inogona kurapa cancer asi havasi kuita nemhaka yekuti hakuna kwanisiro zvacho kwete
zvikamu makumi mapfumbamwe zvevanhu vese munyika hazvisi pamedical aid izvo zvinoita kuti vararame pazvipatara zvehurumende kana zvemakanzuru nedzisvondo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.
Vamwe vana muzvina bhizimusi munyika vakurudzira hurumende kuti idzokere hayo mukuti nyika ishandise dhora rekuAmerica sezvo dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zuva nezuva. Vati izvi zvikasaitwa vanogona kumanikidzwa kuvhara mabhizimisi avo. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano waana muzvina bhizimusi wange wakarongwa nesangano reCEO Africa Roundtable waitirwa muno muHarare wanga wakanangana nekutsvaga mudzi uri kukonzera kuti mari yemunyika ishaye simba. Vachitaura neStudio 7 pamusangano uyu, sachigaro weCEO Africa Roundtable vaOswell Bina vati mabhizimusi akawanda munyika anogona kuvhara kana pakasavandudzwa maitirwo ezvinhu.
Dambudziko iri nderekuti kumakambani hakuchakwanisa kushandika zvakanaka. Tiri kutya kuti patiri kuenda makambani akawanda anogona kutadza kusvika mberi rinouya nokuti zvazivi izvozvi idemo chairo riri muhuro nemakambani atinomaneja kunzawo. Saka taita musangano uyu kuti titaridze hurumende kuti musha uri kutsva.
Izvi zvatsinhirwa nevaimbova gurukota rezvemari munguva yehurumende yemubatanidzwa vatendai biti vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change avo vatichasara pari zvino kuti nyika imbodzokera mukushandisa mari yekunze.
Zimbabwe dzola raramba nevana, Zimbabwe dzola rabva radonha kunyanya muna Mei. Saka zvakakosha kuti tidzokera kuUS dollar, vadollarize as a transitional currency kuti vanhu vemuZimbabwe varegere kusafa. Chikonzero chiri kuita kuti mari yenyika ino iderere nyaya yekuti hurumende
asi vataura vakamirira mukuru webhanga renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya pamusangano uyu vaNesbon Mupunga mukuru wechikamu chinoona nezvekugadzirwa kwemitemo kuRBZ vati hurumende haina urongwa hwekudzokera mukushandisa dhora rekuAmerica vachitiwo upfumi hwenyika husati hwasvika pakaipisisa.
In the banking sector, they are 100% foreign currency. Is this sustainable overseas? It's not sustainable. We have been there before. Our industry was not competitive. But what we only need to do is to stabilize the exchange. I think that's the challenge we are facing.
Asi mutungamiri webato idzva reUnited Movement for Democratic Change vaMorgan Komichi vaudzawo Studio 7 kuti upfumi hwenyika hwaenda kumawere.
Takasvika nguva inoiyi, tasvika panguva ya 2007-2008. Saka pari zvino right now ikonomi yenyika yeZimbabwe yabvajuka. Tingatarisira kuti pakaitwa solution iwo zvino nehurumende yeZimbabwe. I think it is rota.
Mashoko aya atsinhirwa navabiti vadzokazve vachiti
munhu wese ari kuzva kuti akusafa. Saka ukaona chinhu chakakosha munyika cheReserve Bank chichitaura kunge chiri kubva kumazwe zvinoreva chinhu chingativharwa tirepresa Reserve Bank necurrency board because aiwa Reserve Bank yakoni.
Vamwe vana muzvina bhizimusi vanga vari pamusangano wanhasi vaudza Studio 7 kuti kunyange zvisiri pamutemo kuti vatengese zvavanogadzira nemari yekunze chete vanotongodaro kuitira kuti mabhizimusi avo asaparara. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutsikawo madziro kuti nyika ishandise dhora rekuAmerica vachipomera vemabhizimisi mhosva yekuita nhafu nekudhurisa zvinhu. Asi vemabhizimisi vanoti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Nhasi dhora rimwe rekuAmerica ranga richitenga madhora emuZimbabwe zviuru zvinodarika zvitanhatu pamusika wemabhanga kana kuti $1 to $6,000 kuchiti pamusika wemukoto dhora rekuAmerica riri kutengwa nemadhora ari pakati pezviuru zvinomwe nezviuru gumi nemazana mashanu kana kuti $1 to $7,000 or $10,500. Imwe nyanzvi munyaya dzezvekukwira kwemitengo yezvinhu pasi rose muzvinafundo Steve Hanke vanoti Zimbabwe yasvika pekuti mitengo yezvinhu inenge yongokwira pazuva rega rega kana kuti hyperinflation uye ndiyo nyika iri kudhurisisa zvinhu kudarika nyika dzose pasi rino. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare ndini Tobias Mudzingwa.
Zimbabwe neBelarus nyika mbiri dzine vatungamiri vakatemerwa zvirango nehurumende yeAmerica nedzimwe dzekumawirira vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo dziri kusimbaradza ukama munyaya dzezveupfumi dzichiti izvi ndizvo zvichapa kuti dzibude mumambure ezvirango. Mutevedzeri wemutungamiri wehurumende Belarus Leonid Zaitsev vari kushanyira Zimbabwe pari zvino uye nezuro vakaita musangano nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuState House. Misangano iri kuitwa iyi inotevera yakamboitwa nevatungamiri venyika vaMnangagwa navaAlexander Lukashenko. Zimbabwe neBelarus dziri kudyidzana munyaya dzekurima uye zvicherwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo.
Waitabasa guru Evans, tinotenda zvikuru nemubvunzo wako. Nyika yedu yeZimbabwe nenyika yeBelarusi dzine ukama hwakakosha, ukama hwepedyo. Tinodyidzana zvakanaka zvisingambobviri nenyika yeBelarusi.
Chinangwa chikuru chekushanya kwavo tingati ndechei veruzhinji vangade kunzwisisawo.
Kushanya kwemutevedzeri wehurumende ari muno muZimbabwe kuda kusimbiridza ukama ihwohwo hwagara huri hwakakosha ende huri hwemhando yepamusoro. Tinodyidzana zvakakosha nenyika iyi yeBelarus ende inotibatsira zvikuru. Ndiko kwatinowana mishina yedu yezvekurimisa, mishina yedu yezvemigodhi. Zvese izvezvi ndezvimwe zvezvinhu zvatiri kudyidzana nenyika iyi.
Ramangwana reZimbabwe, Belarus inonzi ibhande neBrugwa wonana Russia kunoitwa hondo dziri kunana Ukraine uko. Zimbabwe inokusara yakamirawo papi neukama hwenyu uhwu neBelarus?
Tinovimba ramangwana renyika mbiri idzi rakajeka. Izvezvi gore rino takatovhura embasi yedu ikoko kuBelarus kuti tikatotumidzira vanhu ikoko kuti vasimberedze ukama ihwohwu. Saka tiri kuona ukama hwedu nenyika iyi huchienderera mberi zvakanaka. Mazvita.
Mutauriri mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vari parunhare muHarare naIvans Ninga weStudio 7. Ivans abatawo nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wesangano reFoenix Zimbabwe muzvare Happiness Zengeni kuti tinzwe maonero avo.
Belarus inyika yakangoita seZimbabwe ine zvirango zveupfumi. Saka vanotsvagawo kwavangatengesere mapfa vanogadzira kunyika kwavo. Havakwanise kutengesa kuEurope, havakwanise kutengesa kuAmerica nekuda kwezvirango izvozvo. Saka Zimbabwe pari zvino ine avenyu yekuti vakwanise kutengesa zvinhu zvavo.
Iyo Zimbabwe yacho inowanawo chipi cheuviri chainobata muukama hwayo neBelarus?
Saka Belarus zvatakaitarisa, simba ravo rakawandira pakugadzira zvishandiswa zvemumasektori zvemuminda zvakaenderana nematrakta, zvakaenderana nemapivot. Saka Zimbabwe iri kukurudzira izvezvi pari zvino kuti agriculture yavo ive inovekwirira pamusoro. Ndosaka vari kunyanya kuendawo kuna Belarus. Anya nokudo kwezvirango zveupfumi zviri pana Zimbabwe havakwanise kuenda kune mamwe kune dzimwe nyika dzekunze. Saka Belarus inokwanisa kupa Zimbabwe, kutengesera Zimbabwe zvinhu zvaisina muno muZimbabwe.
Ndopedzisirawo ndichitarisa kuti ihwo ukama hwenyika mbiri idzodzi, tichitarisawo nyaya dzekuti Belarus inonzi inodyidzanawo nana Russia zvakanyanya kuri kuitika hondo nezvimwe zvakadaroko, humire papi?
Nokuda kwezvakamboitika kumashure inonzi history pakati penyika idzi, kunyanyanyanya Russia, Zimbabwe kana muchirangarira nguva yehondo vazhinji vainotrainwa kuRussia. Saka marelationship yavo ukama ihwohwo hwakasunga huripo. Saka unoramba uchienderera mberi and unokurudzira inonzi trade, kutengeserana kwezvinhu between countries, of which ndizvo zvinokurudzirwa mune maeconomist ese kuti trade between countries ngaive inowanda. Isusu yedu hatisati tanyatsoziva kuti zviri kuenda kuBelarus zvacho zvii, asi tinongokurudzira kuti kutengeserana panyika ngazive zvinowanda. Nokuda kwemarelations zvinova nyore, havazove vari subjected kune zvinhu zvakawanda kunzi ngatitarisei credit rating yenyu, ngatitariseiwo kuti mari kana tikadzitambisa dzinofamba here, asi nokuda kwema relationship ariko, izvi zvinenge zviri nyore kuti vaite zvobva zvangogadzirika ipapo.
Vanga vari muongorori wezveupfumi vari mukuru wesangano reFinancial X Zimbabwe Muzvare Happiness Zengeni vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Muzvare Felicitas Murata, vanozivikanwa nerekuti amai titi, vanoita mabasa ekusetsa vanhu zvikuru pamadande mutande nemichato, vatongerwa kugara mujeri kwemwedzi mipfumbamwe mushure mekubatwa nemhosva yekuba midziyo yange yaiswa mumaoko avo kana kuti trust property. Vapiwa chirango ichi mushure mekunge zvaonekwa kuti vakamboregedza kunoita basa rekushanda munharaunda ravainge vapiwa kana kuti community service pane imwe mhosva yavakambobatwa nayo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Chongotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hondo yemuSudan pakati pehurumende yechiuto iri kutungamirwa nava Abdel Fattah al-Burhan uye vaimbova mutevedzeri wavo vaMohamed Hamdan Dagalo vanotungamira chikwata cheRapid Support Forces kana kuti RSF yapinda mumwedzi wechitatu. Sangano rearmed conflict location and event data project rinoti vanhu chiuru chimwe chete nemazana masere kana kuti 1800 vafa muhondo iyi. Nezuro hurumende inoti mauto eRSF akauraya gavhuna weWest Darfur vaKamis Abdullah Abaka. United Nations inoti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million vamanikidzwa kutiza misha yavo. Mutungamiri webato rinopikisa reNationalist Alliance Party vaDivine Muhambi Hove vanoti vachagara pasi nemagweta avo kuti vaone kuti vadzokera here kumatare edzimosva zvechimbi-chimbi zvichitevera danho rakatorwa neparamende rekutsigira mari dzakatarwa neZimbabwe Electoral Commission kuti ndidzo dzichabhadharwa nevanoda kukwikwidza musarudzo dzegore rino. Asi vaHove vanoti chimhingamupinyi chikuru chavepo ndechekuti matare eNominations Court ari kugara nechitatu chinouya kuti atambire zviri pamutemo mazita evanhu vachakwikwidza musarudzo dzegore rino, izvo zvichavasiya vasina nguva huru yekupikisa danho rekomiti yeparamende yezvemitemo rekupasisa mari idzi. VaHove vakaenda kuConstitutional Court vachipikisa mari idzi, idzo dzakaziviswa kuburikidza neStatutory Instrument 144 gore rapera. Asi dare rakati mutemo uyu uzeiwe muparamende paonekwe kana pakatyorwa bumbiro remitemo. Mapato anopikisa akawanda ari kunyunyuta achiramba mari idzi, idzo dzinoti zviuru makumi maviri zvemadhora ekuAmerica kana kuti US$20,000 kune vanoda kukwikwidza chigaro chemutungamiri wenyika, kuchitiwo chiuru chemadhora ekuAmerica kana kuti US$1,000 kune vacharwira zvigaro zveparamende. Mapato ezvematongerwo enyika anoti ruzhinji rwevanhu vari muZimbabwe vanoda kukwikwidza harukwanisi kunge ruchiwana mari idzi nekuda kwekuoma kwaita zvinhu munyika. Asi vamwe muzano PF vanonzi vari kutoti dai mari yevanoda kukwikwidza pachigaro chemutungamiri wenyika yakwidzwa kudarika zvairi kuitira kuburitsa vana bvongo dzamuto mudariro. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri webato rinopikisa reThe United ndodzokorora redi UANC Dr. Gwinyai Muzorewa pamwe nemutungamiri werimwe bato rinopikisa reZimbabwe Transformative Party vaparere kunyanzura. Tatanga nekubvunza Dr. Muzorewa kuti vanoti kudii nemari idzi.
Maita wakandimiri chekutanga ndechekuti leadership haina chekuita nekuti munhu ane mari, ine chekuita nekuti munhu akakodzera sei kutengera vanhu. Njere hadzikonezva neamount of money yaunayo. Kusaka inini ndiri kutsigirarira kuti mari yekuti munhu aite president haifani kutombotora $1,000. Itisefti hazvifanunge zvitombezwa nemari bazvada kungodai paine way yekutaura kuti munhu kuti azi mutungamiri zvizvai nazvo zvinokodzera utungamiri. It's not about money. Munhu kuti aite MP munhu ainge asina chai nase asati njere dzekuti atungamire vanhu. So the same principle, it's about the wisdom, it's about the integrity, not about how much money you have.
Ndogaitinzwe kuna vakanyanzura vakanyanzura munotiwo.
Ndinowirirana na Dr. Gwinyai nekuti quality ya leader ienderane nemari yaanaemuhombe kana kuti yaasina. Tikatarisa mari maproportional representatives edu tinoda 26,000 plus 20,000 ya presidential candidate sozoti plus 210,000 yemaMPs. Tikaisanganisa mari yese inovara kuda kusvika ku $260,000. Saka ieliminated by exclusion ivo vanhu veZANU PF mari vanadzo. Saka zvakaitwa nevakatarisa mafigasi avakatika mutemo uyu vanga vane chinangwa chokuita ba my new players from entering into the political field.
Dr. Muzorewa, tiri kunzwa iwo vamwe vari kutsigira mari idzo vachiti dzakanakira kuti dzinoburitsa mudariro vana bvongo dzamuto asi asina chaanenge achitarisira kuti anohwina kana kuburitsa musarudzo.
Ndinoziva kuti ndochachiri chinangwa chavo ichocho. Tinoti changa chakanaka nekuti hazviiti pakuti tiite mapresidential candidate anosvika kana 50 kana 60. That's a nuisance. Asi vaya iripo ndeyekuti nyika dzese pasi panapa vane nzira dziripo dziri well established dzekuti aidentify munhu nekuti aprove munhu kuti angida kuita presidential candidate anoita sei. Chekutanga icitizenship obviously. Chechipiri ndicho chekuona kuti munhu ane clean record here, anokodzera rekuti amutungamiri nhandizvere. So nyika yakadai seZimbabwe tatinoziva kuti there is unemployment for 20 years. Munhu wekutarisa tie kuti munhu aite raise $1,000 ini ndomuda kuti paifanira kungoitika mumacriteria mashoma shoma. One of them ndeyekuti paisaizi munhu anida kuti apply for this thing anofanira kupirwa kuti musangano wake une vanhu zveminimum ye5,000. It makes sense. Chakanga babedzei kushandisa mari taakuda kudzoka zvaitwa kukolonia ruge zizi kuti munhu aite AP unofanira kunge wakaita form 4 kana uchiita on a piece of work.
Vakanyanzura manzwa zvataurwa naDr. Muzorewa. Pindura itinzwe.
Ndinowira naDr. Muzorewa nekuti kana tikatarisa during the colonial era yaSmith aitiye kana usina maasset akati haubvumirwe kuita MP. Saka isusu we are moving 100 years backwards. We are becoming even worse than Smith. ZANU PF yakangoshandisa majority yemuparliament kudzika edzira common law. Saka how can it be fair game kana vamwe vati waexcluded outside. Saka ndikanga kuti ZANU PF yakashandisa majority yayo muparliament kudzika a law which suits itself.
Dr. Muzorewa, tipete yedu chirongwa, zvii zvamungakurudzira kuti zviitwe moenda kumatarere muchinyuta pamusoro penyaya?
Tinoenda kumatare tichinyuta atikudya ndikutaurira vatange miri muno muZimbabwe kana mutemo wapasiswa nematare makuru kuenda kukoti chirango nekuti mutemo ndenge wapasiswa tofamba nezvatinazvo izvozvo. Asi going forward tinoda kutashuva kuti mutemo iwoyo ubviswe.
Vakanyanzura, tipedze yedu chirongwa, poitwa sei apa?
Kuenda kumatare edzimhosva tingangoti kuwesa saka renguva ndokosakatarisa judiciary yedu iri captured. Tinongozivisa kuna Mwari kuti Mwari kudenga variko havakotire havana dhee wade anonzi Mwari vamboshanya.
Manzwa kumutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe Transformative Party vaparere kunyanzura. Manzwa zvakare kubva kumutungamiri werimwe bato rinopikisa reUANC Dr. Gwinyai Muzorewa. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare neStudio 7. Ndekuyeuchidzai vateereri kuti musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk Women's Round Table chatinotarisa zvinosangana nemadzimai. Nhasi tiri kutarisa nyaya yekukwira kwemutengo yezvinhu nekurudziro kubva kune mabhizimusi kuti dai nyika yashandisa dhora rekuAmerica. Ini ndini Jonga Kandemiri ndekusiyamina Gibbs Jobe.
Thank you.